Nyaya yatiri kuona nde nhengo yezanupf yaenda kuhighcourt ichitaura kuti mapindiro akaita vamunangagwa pachigaro chafirst secretary neupresidendi hazvina kuva zvakamira pamutemo wezanupf. Vanotaura ivo vachiti zvinhu zvakaitika musi wa 19 November 2017 zvanga zvisina kuringana neconstitution yezanupf. Izvi zvavari kutaura izvi sematauriro avari kuita, vari kuti zvakaitika zvisanganisira kuzobva kwakaita president vamugabe. And ivo vari kutaura kuti central committee magariro ayakaitwa and vanhu vakaigara ichizopa decision yokuti vamugabe vazobva yakagarwa nevanhu vanga vasingatozikamwi nevanhu vanga vasingafanira kuva vachigara imomo mucentral committee.
Vamasiye, zviri kutaurwa navasaibeth musengezi ava zvine chokwadi here?
Izvi zvinogovazve zvechokwadi because pakabva vamugabe takaona kuti pane vanhu vakawanda vakatiza, saka ivo vanhu vari kutaura ivavo kuti vakagara mucentral committee ava varunzi ivo havazikamwi. And ivo vanotaura kuti constitution yavo yezanupf inotaura kuti kune vanhu vatatu vanokwanisa kugara vachipresida, yatingati kutungamira central committee kana vachipapa madecision, vanova ivo first secretary vanosanganisa kuva vamugabe panguva yachoyo, kuti second secretary vanga vari vamboko vapekezela mboko panguva yachoyo, then chairperson wezanupf anova asiri akapresida over gungano irori. Vanoti vakagara pagungano iri vanova vaobed moyo, vanova ivo vanga vasina masimba ekuva vachipresida over central committee panguva yacho iyoyo. And zvekare vanoti zvakaitwa futi navachina masa zvekuita central committee kuconstitute central committee kuti vazopasa decision yokuzoti vamunangagwa vazova varivo vakazopinda pachigaro, vakaita vasina masimba maererano neconstitution yezanupf yacho. Vanotaura kuti munhu angane masimba ekuita izvozvo anova ivo vaiva vachombo vanga varivo secretary of administration wekuzanupf, vatinoziva kuti havaziriwo vakadedzera central committee. Saka vachitaura kudaro vanotaura zvekare vachiti central committee haitorinawo futi masimba ekuita yatingati pachirungu reinstate kana kudzosa nhengo inenge yadzingwa. Vanoti nhengo iyi inofanirwa kufollowa yavanoti due process yekuita savo gwara ravo rokuapila muzanupf imomo, zvinova izvo zvisiriwo zvakaitika panyaya iyi. Varotaura kuti iyi process iyi pachirungu yanga iri scandalous pakuti yaitonyadzisa, zviva izvo zvaitotyorawo mitemo yavo yemuconstitution yezanupf. Vanotaura kuti vamunangagwa vakaitwa handpick nevanhu vashomashoma vachizobvisa vamugabe, zvinovawo futi zvisiri paconstitution. Vanozoendera mberi vachitaura kuti kunyanya nyango yavo vamunangagwa vakazopindawo pachigaro zvisiri pamutemo, zanupf yaifanirwa kuva ichiita yavanoti elective congress after 5 years, and vanotaura kuti 2 years dzakatopfuura and vamunangagwa vana kudedzera elective congress. Zvinova izvo zvekare zviri kuchallengewa zvichinzi zviri kutyora mutemo wemuzanupf.